Nengo dzemushandiro pamwe uyu zhinji dzacho dzinogara mumusha wechikanga muguta remutare mudunhu remanikaland. Mumwe vamwe vari kurima hohwa pasi peEastern Mushroom Cooperative, amai Emilia Stole, vanoti kana nguva yakanaka vanowana mari inosvika churu chemadhora ekuamerica kana kudarika.
Vari kutora 10 pounds a week. Kwozoitazve kutina perseverance kupenha longa anouya achitokolekta anotorara atotitaurira kuti aroda mapanitsi akawanda sei, but kumashure uku aitoda zvekuti aitoda 50 pounds a day.
Maestole vanoti ivo nevamwe vavo vakatanga chirongwa ichi gore rino muna kukadzi mushure mekunge vaona kuti upenyu hunoda kurongerwa. Vanoti vakawana dzidziso yekuita basa iri kubva kusangano reGender Links richitsigirwa nesangano reEuropean Union. Mutevedzeri wasachigaro wepaEastern Mushroom Cooperative vaIsaac Negomo vanoti kubva pavakatanga kurima hohwa vari kuona pundutso huru mune zvakawanda zvavanoita, zvinosanganisira kuwana mari yekuendesa vana kuzvikoro uye imwe yekubatsirikana nayo pamba.
Tobataita zvakanaka. February, March, asi zvakatenga about 3 makis. 3 makis. Akatikira zvakanaka. Iwaya ne humidity yeweza kunaya. Akatikira zvakanaka.
Imwe nhengo yemushandira pamwe uyu amai Auxilia Gonese, mumwe vamwe vemushandira pamwe wekurima hohwa mumusha unogara veruzhinji muchikanga. Amai Gonese vanoti kubva pavakatanga kurima hohwa ndaramo yavo yashanduka mune zvakawanda.
Program upenyu hwashanduka because we have got a lot of knowledge. Munhu akuita basa achiziva kuti ndinodai ndinodai ndinodai. Kawerezi kumasure munhu aingoti akaunzwa project anongoiita without knowledge. Saka izvozvi zviri kubhenefita ruzivo, tiri kubhenefita kuinteracta, tiri kubhenefita kuwa netotichini kwokutengesera kwakanyanya kwakawanda pangu takutotarisira kuti tinogona kuexpota hwa hwedu, tinogona kuwa newanotiwo tinofanira futi kukubatsirai kuimpawa nekuramba.
Munyori weEastern Mushroom Cooperative amai Eliza Mugari vanoti mamwe matambudziko vanosangana nawo ndeyekurasikirwa nechirimwa chavo nekuda kwekudupuka kwepanopinda mhepo pachivakwa chavo, izvo zvinopa kuti hohwa hwavo huore.
Like muri kuita kunge mune aeration shoma zvekuti I think pakagadziriswa ipapapo pekuti muite aeration pakavhurwa kuti paite ceiling tokwanisa futi kuti muvhurwe maybe kana maair vents wekuti mhepo ikwanise kutenderera yakawanda kuitira kuti hohwa, nekuti zvinei zvinoda kubhalansisa kuti by end of day it should be humidity plus temperature yakakwana nezvese kuita kuti hohwa wedu tikwanise kukowa hohwa kunwiwa kune utano zvakakwana.
EAstern Mushroom Cooperative inozvishambadzawo padandemutande rayo reFacebook ichiti hohwa hwemhando yeoyster mushroom uhwu inonyanya kurima hunotengeserwa pachikanga, uye inotakurawo hohwa uhwu ichinotengesera munzvimbo dzakasiyana-siyana nedzakakomberedza guta reMutare. Hohwa uhwu hunotengeswa kutangira pa200 grams nedhora rimwe chete rekuamerica zvichikwira zvichienderana neuremu hwacho. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kudya mhando yeoyster mushroom kwakanakira utano hwemwoyo, utano hwechiropa uye kuderedza ukasha hwechirwere cheshuga, high blood pressure nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Sydney Size.